Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru vakanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kurume 6 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ni Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanoti vari kurohwa nemasoja kuchinoi vachinzi vakaenderei kumusangano weMDC Alliance nesvondo. Mwaka wekutengesa fodya unotanga, varimi vachivimbiswa nemabhanga nebhanga guru renyika kubhadharwa mazana matatu emadhora pazuva, imwe yacho mari ichiiswa mumabhanga avo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo dze MDCT gumi nembiri dzinonzi dzapiwa nedare rebulawayo mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga nemusi wesvondo pamahofisi eMDCT muBulawayo makare. Vamwe vagari vemuchinoye vanoti vari kurohwa nemasoja vachinzi vakaenderei kumusangano weMDC Alliance wakaitwa nesvondo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vakarohwa nemasoja nezuro ndivaKelvin Mahwani, ava vanogara mumusha unogara veruzhinji wecherima. VaMahwani vanoti musoja akavarova aivapomera mhosva yekufarira bato reMDCT achiti ndivo vakakokera musangano wakaitwa nesvondo.
Chii zvakaitika chaizvo?
Hamuona handi pane timu yakuva ichina mamaposta makusina ikwachamisa saka masoja vafana vacho wabva rohwa nechi bhozi akasvika mhino zvakasvika chiita musikana vainama maposta. Ini vanototi kusiyana netimu iite zvairi kuita, vari kunama maposta avo siyana navo. Zvikanzi sika iwo wangotori nevanhu ivavo manheru ndipandikangotsvira ivavo.
VaMahwani vanoti zviri kuitwa nemasoja zvinotyora kodzero dzavo dzekutsigira bato ravanoda. VaMahwani vanoti mapurisa pari zvino vari kuedza nepavanokwanisa kuti nyaya yavo inzwike nematare.
Zviro ndizvo zvavaita nditsvagira izvozvo. Vakatouya vakatonditsvaga kumba vakazondiona ndiri musoro vaitotidhoketera kuti takaribata mumaoko.
Hapana
chamunombondita
nagaro
ese vepurisi venyu wakanotoramba uchitoendera mberi nenyaya yacho iyoyo. Takutokuingei takawanda.
Mumwe mugari vatafadzwa chatima vakarwa nemusoja wavanoziva vakaenda kunomhanyara kumapurisa. Vanoti masoja anogara munogara veruzhinji ave kushanda kuongorora vagari kuti vanotsigira bato ripi. Vachatima vanoti masoja mana ari muwadhi mavo vachishidzira vagari vanotsigira mamwe mapato asiri bato rezanupf.
Ya chikushamisa ndechekuti masoja ari kuoneka izvino vamwe vatokuma 4 months 5 months vari muno vasingaende kumabharaki kwavo vari kudzimba. Masoja aya akatodeployiwa kuti ashandire munzvimbo maari as intelligence gathering yekuti vaone kuti zvinhu zviri kufamba sei. Saka masoja ndiwo ari kuda kushandiswa pa this campaign. Vatokambina izvozvo vachitokambina rangwena vatogara mulocation matirikugara.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa, asi mutauriri wemasoja vaAlpheus Makotore vati tivanyorere mibvunzo padandemutande ravo asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mumiriri wechinhoi muparamende uye vari chiremba Dr. Peter Matarutse vabvuma kuti ndivo vaongorora kukuvara kwavaMahwani nhasi. munyori mukuru mubato reMDCT muchinoi vaEdward Kadewere vanoti vechidiki vebato iri vakambonetsana nemasoja apo vaikokera musangano wavo pachitoro chepachengaose muchinoi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Zvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain nhasi zvaratidzira pamuzinda weZimbabwe muLondon ndokusiya gwaro renyunyuto kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yavo. Vanhu varatidzira ava havasi kufara nekutsakatika kwakaita vaitaidza mara makore matatu apfuura. Varatidziri ava vagunun'unawo zvikuru pamusoro pekupfurwa kwevanhu nemapurisa kwakaitika muHarare masvondo apfuura, vachiti hurumende inofanirwa kutora danho rinoonekwa rekurwisa hunhu hwemapurisa hwekurova nekukuvadza vanhu kusanganisira kuuraya. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mumwe wevanga vachikokera chirongwa ichi chanhasi kuLondon, Vasilvanus Mudzova, kuti tinzwe zvizhinji.
Ichingotanga chiedzwa ndechekuti vanhu vazhinji vanga vaitarisa poi asi ini zvakare ndanga itarisawo nyaya yekushayikwa kwakaita mukomana anonzi itaidzamara mupolice brutality imomo. Hapana ongororo yakaitwa makore matatu aashayikwa iwayo, pamwe chete nezvimwe chete zvekuti kufa kwakaita nevakapfurwa nemapurisa vana anatori yakateke vakatarisa kushayikwa kwakaitwa ana 29 nzira vakazowanikwa vakafa, zvokuti mukatarisa mukuru wenyika vaEmerson Mnangagwa zuva rapfuura rinondedzera kuti aiwa 2008 maelections angari peaceful asi munhu wese anoziva mhirizhonga yakaitika. Saka ndezvekungoti mhirizhonga dzese dziri kuitika, kushayikwa kuri kuitika vanhu kwavari hapana, hazvina basa, hazvinei nesu, asi ivo kuti vanotarisa zveutungamiriri hwavo chete.
Gwaro rwanyorwa urwo rukapiwa veHigh Commission yeZimbabwe manga makanyorwa kunzi kudii?
Zvanga zvirimo zvanga zvakanyorwa, tanga tirikuchema-chema, tirikukumbira kuti avo vanova vakapedza upenyu hwemukadzi anonzi Anatoria Kaseke akanga akazvitakura venda neavo vakapedza upenyu waZefanaya Nhamo zvakare pana Sekerodi vave vanozivikanwa, vave vanounzwa padare remitemo rive rinotarisa nyaya yacho, zvakare pave paitwe inquiry yekutarisa nezvazvo. Nezvakare tanga takanyorawo mugwaro iri kuti tirikuda kuziva kuti itaidzamara zvasvika pada makore matatu mhuri yake kadzi Shifura nevana vaviri vanoda kuti vazive kuti zvii zviri kuitika. Hurumende inoti iyo inotichengetedza, iri kutichengetedza here? Nekuti kana tichiti isusu Zimbabwe is open for business, Zimbabwe is supposed to be open also for Itai, tizive kuti zvii zvakaitika kuna Itai. Saka ndozvatanga takaisa mupetition yedu muzuva ranhasi.
Maonawo vaitambira sei ivo veHigh Commission yeZimbabwe?
Munoziva zvinonetsa ndezvekuti magwara anenge aine anenge achiziva zvavo mhosva dzavo dzavainadzo vatane kutiza. Vatangopinda kuti tive tinosisa petition yedu, hapana anga achiimba, hapana anga achasei, kungotiona kwavaivabva vavhura chiridwa tiza kwakutodaidza mapurisa. But tinokuziva kuti hatina mhirizhonga, tanga taramba tirimo takamira tichitaura kuti tatinoda kungosiya petition kuti mutisvitirewo kuna ivo vamunangagwa.
Avo vanga vari vaSilvanus Mudzova vachitaura vari muLondon. Kota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vasvika muAfrica murwendo rwavo rwekushanyira nyika shanu dzinoti Ethiopia, Kenya, Djibouti, Chad neNigeria. VaTillerson vari kusimbaradza nyaya dzekutengeserana, kurwisa vanopfurikidza mwero uye kukurudzira utongo hwejekerere muAfrica. Ngatinzwei vaTillerson vachitaura.
In my previous life, I spent quite a bit of time in Africa, and my firm belief is that there is ample opportunity on the continent for economic growth, for greater prosperity, and for responding to global challenges.
Mupenyu wangu wese ndakagara muAfrica kwenguva shomanani, asi muonero wangu ndeyekuti Africa ine mikana yekusimudzira upfumi, kuitira rakanaka remangwana yaro uye kuona kuti zvainotarisana nazvo pasi rose zviitwe nenzira dzine chiremera. Ndinotarisira kudzoka zvakare kuAfrica tichivaka pamwe chete musimboti wakasimba pakati peukama hweAfrica neAmerica, uye zvinosanganisira kushanyira Chad, nyika isati yambotambira gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika.
Mukuzeya nyaya yerwendo rwavaTillerson urwu, Blessing Zulu abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reElizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation, Dr. Roderick Machekano, kuti tinzwewo maonero avo.
rwendo rwaTillerson runoratidza kuti vanenge vanongova nechinangwa chekufambisa zvunhu zvavo zveamerica chete. Handifungi kuti chinangwa chavo ndechekuti dai vatarisa manyika dzakawanda dzavanokwanisa kukurukura nadzo.
Ko, tichitarisa hurumende yavatrump muchienzanisawo navaobama, munoona paine musiyano wakaita sei pakudyidzana naafrica?
Chito vatrump zvavo vachangopinda mukutonga atitingati vaane gore vapinda pachigaro, asi pari zvino hatisati taona kuti vatrump vane hanya neafrica zvakanyanya zvokuti vangava vanotarisira kuti vangada kubatsira nyika dzedu dzemuafrica. Nokuti kana tichitarisa vaobama, tinoyeuka kuti vakashanyira nyika dzekuafrica dzakati wandei maererano ne yatinoti aid yanga ichipiwa neamerica, yakaramba ichingori yanga yaka ichitevedzera zvanga zvichiitwa navabush. Kunyanya munyaya dzezveutano vakaramba vakamaintaina that, asi pakapinda vatrump pakatombova nekushushikana kukuru chaizvo pavaida kukata kuti vareduce mari inopiwa kunyika dzeafrica dzichinangana kunyanya dzezveutano, nyaya yechirwere chemukondombera. Saka vatrump hatinyatsoona kuti chinangwa chavo pakuda kubatsira Africa chiri papi, hachisati chabuda pachena. Pamwe vachachinja zvavo, asi so far hatisati taona kuti vane Africa pamwoyo pavo.
Asi tichitarisawo kutengeserana nenyika dzakaita sana China, totarisawo kuEuropean Union, kuAmerica haizosaririra here ikadududza panyaya dzekuti nyatso ita mushandira pamwe kana kudyidzana nenyika dzemuafrica idzi?
Izvozvo ndo zvinhu zvavasiri kuona manje. Apa tichitongotarisa zvehurumende yavatrump, maintrest avo haasi kuva anoratidza kuti vari kutarisa pamberi sekutaura kwamuri kuita. Asi patakamboenda kune umwe musangano wakanga uchiitwa nevecongress, tichinzwa ivo masenata achibvunza vanga vauya, pakauya vana vapitina navachamisa vachivabvunza, vaida kunzwisisa ivo kuti izvo China chii chairi kuita munyika yeZimbabwe, zvichireva kuti mamwe maparts egovernment kana kuti tingati aivanotonga iyo Congress neSenate vanoda kuziva kuti izvo dzimwe nyika dziri kuitei muAfrica, vari kudyidzana nevamwe sei.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reElizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation, Dr. Roderick Machekano, vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari parunare muno muWashington DC. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makaterera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mashoko ekushaya kwemusungwa wezvematongerwo enyika kuEritrea kwaita kuti vanhu vatarisire nezvemajeri akavandika enyika iyi, uko vamwe vevakarwira kuti nyika iyi iwane kuzvitonga vari muhusungwa vasiri kumiswa pamberi pematare edzimhosva kwemakore anodarika 16. Kukandirana mashoko mune zvekutengeserana kwakonzera kudzikira kwemisika yepasi rose, nhasi zvichitevera kusiya basa kwachipanga mazano chemutungamiriri wenyika vaDonald Trump vaGary Cohn, vaive mumwe wevari muhurumende yaipikisa zvikuru urongwa hwavaTrump hwekudzika zvikamu 20 nezvishanu kubva muzana zvemutero pasimbi dzinenge dzatengwa kubva kunze uye zvikamu 10 kubva muzana kwemutobvu kana kuti aluminum inobva kunze. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakabatana nezvekukinya nenyika dzekuchamhembe kweAfrica zviri kugara muSouth Africa nemugovera wapera zvakaparura homwe yeDiaspora Care Forum, iyo ichange ichibatsira nhengo nemari dzekutamisa kana dzafunga kudzokera kumusha, kutanga mabhizimusi kana kubatsirika nekunovigwa kumusha kana dzichinge dzashaya dziri kunze kwenyika, uye mhuri ichiwanawo cheuviri. Mumwe wevakuru veDiaspora Care Forum vaSolomon Chikowero vanoti vakaona zvakakosha zvikuru kuti vatange chirongwa ichi mushure mekuona matambudziko anosangana nevakawanda kana vafunga kudzokera kunyika dzavo asi vasina mari, kana kuti pakaita rufu asi pasina urongwa hwekubatsira mhuri kuti itakure mudikani wayo kuenda kunomuchengetedza kumusha. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Chonga Kandemiri weStudio 7 abata vachikowero kuti tinzwe zvizhinji.
Takatarisa isusu tikaona kuti maZimbabweans vari kunze kwenyika vakawanda zvakadii, asi pane nyaya mbiri dzinotinetsei kunze kwenyika kwavanenge vari. Yekutanga ndiye kuti kana munhu achinga ashayika, vanhu vanoita dambudziko zvikuru sei nekuti munhu iyeye mutumbi wake uwanikwe uchitwa repatriate kubva kwaanenge ari kuenda kumusha. Ndo chekutanga. Chechipiri, zvinhu zviri kuchinja, vanhu vakawanda vakuda kudzokera kumusha, asi kuti isusu tidzokere kumusha foreign investor ndiye inotanga kutungamira kuenda kumusha kwako. Saka munhu wese ari memba yeDiaspora Care Forum vanoungana voita macooperatives vochitanga kuenda kunoinvesta kumusha. Saka intende kuti vaende vachitevera foreign investor kumusha, ka vanoenda vachiti isusu tauya nemari dzedu toda kuinvesta mubhizinesi rekuti.
Chii chinotariswa vachikovera kuti munhu azove nhengo yeDiaspora Care Forum?
Kunakidza kunoita Diaspora Care Forum ndeyekuti hapana zvakawanda zvinotariswa kuti titi munhu une pasipoti, ine pemiti here. Chatinoda ndechekuti are you identifiable, une chitupa here, une pasipoti here. Hazvina basa kuti une bank account, nekuti pane anonzi maunderwriters ndo vanotora mariski ekuti kana chinhu chikasaitika, kana kuti munhu akafa, ndo vanobhadhara mari iyoyo kana isati yasvika patiri kuda isusu.
Chirongwa ichi chakanangana nezvizvarwa zveZimbabwe chete here, uye vari muSouth Africa chete here vachikoero?
Aiwa, chirongwa ichi hachina kunangana nezvizvarwa zveZimbabwe chete, asi chakatanga nezvizvarwa zveZimbabwe chete. Asi chirongwa chakanangana neSADC. Kutaura kwatiri kuita izvozvi, Ziki Rinouya, one of the underwriters, ari kutoenda kuZimbabwe kunotaura nemabhengi ari kumusha kuti vaone kuti vari kumusha vangakwanise kubhadhara sei mari iyoyo, nekuti tekairi loncha iri SADC initiative.
Tinoona kuti kune zvirongwa zvakawanda zvasimudzwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika zvakanangana nenyaya dzekubatsira vemabhizimusi, kubatsira vanenge vashayika kana kubatsira pamatambudziko. Chii chamunofunga kuti michirongwa chenyu chingange chakazosiyana nezvimwe zvese zvakaitwa izvi?
Chedu chine 2-in-1 yakafanana nemagumbeza, vanoti 2-in-1 aya. Chekutanga ipolisi yekuti munhu kana achinga ashayika hapati kuzonetseka kuti hapana mari yekuti munhu uyu aendeswe kuba kunovigwa. Chechipiri ndechekuti munhu anopinda mubusiness forum through macooperatives akufandwa neplatform iyaya yekuti vanhu vanenge vachinzunga naye, mungave 5, mungange muri 6, mungange muri 10, moungana moti toda kuita business rekuti. Saka munoona kuti ndokusiyana kwatinoita nevamwe, kuti zvinorova shiri mbiri ine dombo 1.
Avo vanga vari mumwe vevakuru veDiaspora Care Forum vaSolomon Chikowero vari parunare kuJohannesburg kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Apo makakatanwa ari mubato reMDCT ave kukonzera mhirizhonga pakati pevamwe vakuru vakuru nevamwe vatsigiri vebato iri, vamwe vanhu vanoti vatungamiri mune zvematongerwo enyika vanofanirwa kuita zvose zvavanogona kuti pasave nekusarurama kuchishandiswa marudzi munyika, sezvo izvi zvichigona kuparadza nyika. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vasamukele Hadeve inyanzvi mumitauro uye vanoshandawo neChris Hani Institute kuSouth Africa. VaHadeve vanoti kupatsanurana kuchishandiswa marudzi idambudziko ragara riripo pasi pose, uye muAfrica dambudziko iri rinoramba riripo nekuda kwekuti marudzi akasiyana-siyana akabatanidzwa pamwe chete kuve munyika dzakasiyana-siyana dzakavepo mushure mekurwisa utongi hwevapambe pfumi. VaHadeve vanoti vanhu vakatungamira mukuti nyika dzemuAfrica dziwane kuzvitonga vakadai sana mushakabvu Joshua Nkomo vainzwisisa dambudziko iri, ndosaka vaedza pose pavaigona napo kuti vanhu vasazvipatsanura kuchishandiswa marudzi.
Ndinogona kuti semunhu akashanda nathe late President Tsvangirai, handina kushanda naDr Nkomo asi ndaverenga bhuku ravo. Tinoziva kuti these are the two leaders, both who sacrificed personally chinzvimbo zvokuti vaipinde panyanga ipapo vakati no for the unity of the country, regard it as a zvifure izvi. So those are the two to me icons, because ini ndakashandana na the late Dr. Tsvangirai and I traveled throughout the country matevereni kwese kwese, and I didn't see people kana chiti uyu by the way ari kubva kubhuhera, it was not an issue. So we are saying that's the same message Dr. Nkomo, they were saying Dr. Nkomo kwese kwese, Dr. Nkomo kwese kwese. Why? Inyaya yekuti mutungamiri ane gwara ari kuta kuachieva certain objectives.
Vakanangana nekurwisana kuri kuitika mubato reMDCT uko kunonzi nevamwe kwaive kutora ruvara rwemarudzi. VaHadeve avo vanoti vakashanda namushakabvu vaMogen Tsvangirai pamwe namuzvare Tokozani Kupe nevamwe vakuru vakuru vebato iri vanoti vanorwadziwa zvikuru kuona kurwisana uku. Vanoti sekuziva kwavo mushakabvu pamwe namuzvare Kupe vanhu vaisaita zvekusarura vanhu vachishandisa rudzi. VaHadeve vanoti kune vanhu vakawanda vanogona kuda kushandisa nyaya yemarudzi kuti vawane rutsigiro mune zvematongerwo enyika, asi vanoti zvakakosha kuti vatungamiri vai vanobuda pachena vachishora nyaya iyi nekuti inogona kuparadza nyika. VaHadeve vanoti vangomuna vatsvangirai vanhu vakapa mucherechedzo wekuti vatungamiri vanogona kuwana rutsigiro kubva kune veruzhinji zvisinei nerudzi, vachitiwo vanhu vanofanirwa kukoshesa mucherechedzo wakadaro.
If all of them are true leaders, tirikutarisira kuti ngavarise and address nyaya iyi, because my perceptions kufungisira kwevanhu kuti hanyaya yakuendera kudivire rekusarudzana nemarudzi. Even both of them, both sides should rise to show kuti this is not how things should go, even if the my perceptions kana ari real, because mukavhumira izvinhu izvozvo zvichienda mberi maurayo nyika. Africa yakara ichiziva kuti tine problem iyi. Whenever it raises its head, vanhu vanofanira kuita sei kuona kuti no, apa takurasika.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti semaonero avo modzi yerusarura kuchishandiswa marudzi munyika yakasimwa apo vatungamiri vehondo yerusununguko vakabuda mubato rezapu vachinovamba bato rezanu mugore ra1963. Vanoti rusarura urwu rwakazonyanya kuwedzera panguva yeutongi hwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMaposa vanoti kushandisa nyaya yerudzi mune zvematongerwo enyika itsika inoratidza kuve kumashuresa munyaya dzebudiriro, vachitiwo vanhu kunyanya vatungamiri vezvematongerwo enyika vanofanirwa kugara vachitaura pachena nezvekuipa kwerusarura rwakadai. Vanoti munyaya dzezvematongerwo enyika vanhu vanofanirwa kusarudzwa kuve vatungamiri nekuda kwezvavanoziva kana zvavanogona, kwete kuti ndeverudzi rupi.
Iyi dambudziko riri kunyanya kukonzerwa neyatinoti primitive thinking, avo vanofunga kuti kana munhu achibva from a certain and particular tribe ari nani kudarika mumwe. Tokona zvakare pfunga yekuti kana ndichibva kutribe ine vanhu vakawanda ndiri nani kudarika avo vari kubva kumaminority tribes. Asi ipfungwa yakasara munguva yapfuura noti mazuwa atura manasunoi mazuwa atufa na kutarisa yatinoti merit and competence kana tichitarisa kunyanyanyaze utunga miriri
Vamaposa vanoti vanhu vanofanirwa kudzidza pane zvakaitika muRwanda mugore ra 1994 pakurwizana pakati pevanhu munyika iyi verudzi rwechihutu neverudzi rwechitutsi uko kwakauraisa mazana nemazana ezviuru zvevanhu
kana tichitarisisa nhoroondo dzepolitics dzemarudzi kunyanya muAfrica munomo tiri kuona dzine matambudziko akawanda dzinokonzera tiri kuona macivil wars akawanda wanda muAfrica zvokuti kana muno muZimbabwe chaimo tikasazvigadzirisa paine nguva tikasatora matanho okuti zvipere izvi tiri kuzviisa panjodzi yokuti tiwanike tava mumassive strife kurwisana pakati pemarudzi asi vanhu vari venyika imwe chete tikambozoona zvichiitika muRwanda
vatyanai masiya vanodzidzisa public administration pauniversity of pretoria south africa vanoti vanoona kupokana kuri kuitika iko zvino mubato remdct kune chekuita nenyaya yemarudzi vanoti hazvishamise kuti mune zvematongerwo enyika vamwe vanhu vashandise nyaya yemarudzi asi vanoti iyi haizi tsika yakanaka Vamasiya vanoti vanhu vanogona kudzidza zvakawanda kubva munhoroondo yava Barack Obama avo vakambove mutungamiri weAmerica zvisinei kuti ndeverudzi rwechitema urwo runove nevanhu vasina kunyanya kuwanda munyika iyi zvichienzaniswa nemamwe marudzi
tikatarisa zvakaita sekuAmerica nyaya ya Barack Obama akasarudza nebato rake remaDemocrats kumira nemessage yakanga ichiita transcend a racial divide or color
muMDCT muri kuitwa makakatano ekuti ndiani otungamira bato iri mushure mekufa kwevaive mutungamiri webato iri vatsvangirai uye makakatano aya ave kukonzera mhirizhonga pakati pevatsigiri vava Nelson Chamisa nevamuzvare Kupe vachamisa vanoti ndiwo mutungamiri webato iri mushure mekudomwa neNational Council yebato iri Asi muzvare kupe vanoti zvakaitwa izvazvizi pamutemo uye ndivo vakafana kubata chigaro chemutungamiri webato sezvo variwo vakasarudzwa semutevedzeri wavatsvangirai pakongresi yakaitwa mugore ra2014 ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini Taurai Shava
Gurukota rekuRussia vaSergei Lavrov vasvika muZimbabwe Godwin ungatiudze here kuti zvakamirawo sei ikoko
Nikati kutaura kudai ba Lavrov vasvika paHarare International Airport and Paris zvino vari kutaura negurukota rezvekunze kweZimbabwe vaSD Moyo. Ba Lavrov vari muZimbabwe kusvika mangwana masikati umo vanotarisirwa kunge vachisaina zvibvumirano zviviri munyaya dzeupfumi zvakanangana nenyaya dzekurima nenyaya dzemaindustry pamwewo nechirongwa chavo cheGreat Dyke Investment. Kumaina platinum kudawendeo.
Aha. Pane here vativambo uya vekuRussia kuZimbabwe sezvaitika izvi.
Iwo vaLavrov vane chikwata chana muzvina bhizinisi chavari kufamba nacho and mangwana urongwa hwavo ndehwekuti vachasangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vozoita futi kumusangano navaSD Moyo vozoita futi kumusangano nevanhu vemabhizimisi kuMikus Hotel vasati vadzokera munoziva kuti muno muZimbabwe magara mune mamwe maRussians anga achitorimo kambani yeDZT Positive anga ichishera mangoda kuchimanimani nemwe kambani yakatorerwa mugodzi nehurumende
Godwin Waita ako Godwin nguva yati perera tinotenda zvikuru nezvawatiudza sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro wedu inhau dzedu dzanhasi mwaka wekutengesa fodya unotanga varimi vachivimbiswa nebhanga guru renyika kubhadharwa mazana matatu emadhora pazuva imwe yacho mari ichiiswa mumabhanga avo vanhu vanoti vari kurohwa nemasoja kuchinoi vachinzi vakaenderei kumusangano wemdc alliance nesvondo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndokusiyai muina Gibbs Dube achikupai chirongwa chendevele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.